Sachi garo vechidiki mudunhu reMashonaland West mubato iri vaRichard Vitirinyu vati nhengo dzebato ravo dziri kugara dzichishungurudzwa nemapurisa nepamusana kwekuratidzira kwemazuva matatu kwakarongwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU richitsigirwa nemamwe masangano akazvimiririra. VaVitirinyu vati ivo pachavo vakatorwa nemapurisa kana mumazuva matatu apfuura vachibvunzurudzwa pamusoro penyaya yekusaenda kubasa kwevanhu pamwe nemhirizhonga yakaitika.
Chavari kuuya vachinditorera chicho hanzisi kuchinzwisisa because vauya kakawanda kakasiyana siyana ende nyaya dzavanondibvunza ndedzekupiswa nenyaya yedemonstration yakaitwa ende ndovaonesa pachena kuti nyaya yekudemonstration is not about MDC but inyaya yegeneral yemunhu wese akatsamwa nezviri kuitika munyika. It's not about party but vanhu vakagumbuka nezviri kuitika but ivo they go ahead kuti aiwa titatsanangurire nezviri kurongwa nemisangano yeMDC of which MDC hapana pairi kupinda pakati panezviri kuitika.
VaVitirinyu vati vave kutyira upenyu hwavo zvekuti havasi kurara kumba kwavo pari zvino vachitya kusakatiswa sezvo vari kutorwa nevanhu vakasiyana siyana.
Ndiri kutya because ndiri kunyatsoziva kuti vanoita idzamhara vakashayika vakasawanika zvachose. Up to now we don't know kuna ita idzamhara but nyaya yekuti vanouya vachindipika always vari different vakasiyana siyana ndochakuitisa ndisarare mumba because anytime they can come and vanonditakura vakazoenda neni ndikazotadza kunzwisiwa ndakaenda kupi takutotyira upenyu hwangu kuti ndinogona kutakura anytime.
VaVitirinyu vati mapurisa ari kutsvagawo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakaita semurongo wemusangano mudunhu iri vaWilson Makanyaire sachigaro wedunhu rechinhoi uye vari meya weguta vaDike Makombe mumiriri wechinhoi muparamende Dr Peter Matarutse nevamwe vanoti vagari kaitendera navafani tembo vekuBanget.
Torine list iripo ndotoziva kuna Makanyaire varoda Makanyaire vari kumuda kuna Daigi vari kumuda varoda Nyangairo varoda Garika Edendera. Those are the same people even if Fani Tembo vari kuti vari kuwada. Those are the same some of the people varo vari kuda vasati vawana futi mapurisa hatina kuenda nenyaya yekuti tinongoona mapurisa acho ari mamwe chete because vari kuyatsotitora ECID vamwe chete saka kuenda ikoko kuzvikanda futi mumukanwa meshumba.
Dr Matarutse vati vari kuziva kuti mapurisa ari kuvatsvaga asi vati hapana chavanotya sezvo pasina chavakaita mukusaenda kwevanhu kubasa. Zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo munzvimbo dzakawanda munyika vanhu vachitorwa usiku nemapurisa ayo ari kufamba nemasoja achisunga vanhu. Mudzimwe nzvimbo mapurisa ayo anonzi ari kurova zvakaipisisa hama dzevanhu vaanenge ashaya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuita kwakadai hakusi pamutemo uye mapurisa anofanirwa kunangana chete nemunhu wavanofungidzira kuti akapara mhosva. Vanhu vakawanda vari mumaoko emapurisa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga iyo yakaitika munyika yose akasiya vanhu vanopfuura gumi vafa vazhinji vavo vachifa mushure mekupfurwa nepfuti sekutaura kweZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Rimwe remagweta evasungwa vari muchinhoi vaMike Mutsvairo vati hurumende iri kutsvaga uta nemugate sezvo nyaya yemhirizhonga yairi kupomera vanhu yakatosiyana sezvo vanhu ava vakatorwa mudzimba dzavo mushure mekuwanikwa vaine zvinhu zvekudya zvakaita semupunga izvo hurumende iri kuti zvakatorwa muzvitoro zvakapwanywa paiitika mhirizhonga. VaMutsvairo vati kuwanikwa kwezvinhu hazvireve kuti zvakabva muzvitoro zvakapwanywa nekuti vanhu vakawanda vari kuchengeta mudzimba dzavo zvinhu zvekudya zvakawanda vachityira kuti zvinozogona kuzoshayikwa zvakare munyika.
So is I'm concerned. Yeah. Some of his business, there is no directive in Germany. Other than to bring in one go on a rice in the world. What mark does it have to rice in our team? So those are the issues for cruises.
Even my issue is a bill. We know bill is a right, but we're going to know. No, let's deal with my issues as quickly as possible.
Rimwe gweta riri kushanda navaMutsvairo vaJoshua Mangeya vatiwo mapurisa anofanirwa kuburitsa humbo hunoratidza kuti munhu akapara mhosva kwete kuita zvekufungidzira.
But basically zvai ndiri kuona kunga pasina bhuziyo vari kungoshandisa kuti takakuonai mune zvinhu zvakalotiwa which is not public violence. Vari kuti ndimi because takakuonai mune zvinhu zvakalotiwa saka we assume kuti ndimi makalota ndi sandopa tiri kunetsa.
Muna akabatwa nemhosva yekuita mhirizhonga anogona kupiwa mutongo wekubhadhara faini kana kuti kutongerwa mujeri kwemakore asingadarike gumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emumashonaland west. Asi mutauriri wemapurisa munyika yose amai Charity Charamba vanoti vanhu vanodarika mazana monomwe kusanganisira murongi wemusangano muMDC vaAmos Chibaya napastor Ivan Mawarire vasungwa kusvika pari zvino vachipomerwa mhosva ine chekuita ne mhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vanhu vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Chikwinya. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti hainene kuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.